Studio 7 yakashayira bhodha rechirundu uko yakaona vanhu vanotengesa mari pamukoto vaine mari yemabhondi notes pamwe neyekuamerica iyo yavakunetsa kuwana kumabhangi. Vari kutengesa mari iyi pamukoto vanoti vanokwanisa kupa munhu chero mari yaanoda sezvo vainayo yakawanda. Vanotengesa ava vanoti ivo ndivo vane yese sezvo vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakawanda vaine mabhondi notes vachida mari yekuamerica yekunohodha zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika. Vanotengesa mari ava vanoti vanhu vakawanda vanotenga mari vanenge vachida kunobhadhara motokari dzavanenge vachitenga kuJapan kumabhangi ekuZambia. Nekuda kwekunetsa kwemari yekuamerica munyika, vatengi vedzimotokari kunze kwenyika vave kubhadhara mari kumabhangi ekuZambia. Vakawanda vakatovhura mabhuku kumabhanga ekuZambia kuti zvivaitire nyore kubhadhara motokari uye vanobhadharirawo vamwe ivo vachipiwa kamari pamusoro. Mumwe wevanotengesa mari pachirundu vaLaxon Mngane vanoti vanhu vakawanda vari kuuya nemabhondi notes vachida mari yekuamerica kana yekuZambia.
Isisu tinongoreceiva chete mari yacho iyeyi inobva nemaZimbabwe vachiunza kuno kuboda. Isisu tinochinja mari, togara tichichinja chete. Kana vatiunzira any amount totora, then we give them back. They want kwachas or dollars to use in Zambia.
Vangale vanoti mari yakawanda yavainayo vanopiwa nevavanoshandira ivo vozopiwa mari yemuripo zvichienderana kuti vanenge vachinja mari yakawanda zvakadii.
Ya, vamwe vanosiyirwa, even kusim side, even kuzambian side, vamwe varipo vanosiyirwa. Vanenge vachingowedzerai pamusoro kuti vatore madhora akabatana. Kana une 100 bond, no 110. 115, 110, just like that.
115 bond, 100.
Mumwe anotengesa mari pamukoto pachirundu kudivi reZimbabwe vaDarlington Chanesa vanoti chiri kuita kuti mari yemabond notes iwande kudivi reZambia ndechekuti inenge ichitevera mari yekuamerica iyo yakawanda kuZambia.
Konzero chandiriwana kuti mabhondi awashayikwa muno muZimbabwe ndechekuti US dollar is not available here in Zimbabwe. Ukatsvaga mari yese yaunoda kuZambian side unewana kubva pa$10 kusvika pa$100. Saka macross border muno muZimbabwe havasi kuwana kana mari yavari kuwana muno muZimbabwe. Saka vanongoenda cross Zambian side vanowana mari yese yavari kuda kuti azonotenga zvinhu zvavari kuda kuZambian side kuZambia nemaUS dollar.
Vachanetsa vanoti hurumende ingadai yakateerera zvaitaura veruzhinji kuti kuunza mari yemabhondi nose hazvigadzirise dambudziko rezveupfumi munyika.
Dai vachimboonawo njere dzinotaurwa nevamwe vanhu muno muZimbabwe vachi vaitoteerera chaizvo chaizvo ende nyika yedu ichienda mberi vaona zvokuita maus dollar adzoke muno musystem muno muZimbabwe. Mabhondi avo haasi kuenda izvozvo bhondi raina rine rate wazisingaite neus dollar saka inotori mahwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti izvi hazvishamise sezvo vanhu vakawanda vachienda kune mari yekuamerica kunochinja mabhondi notes avanenge vawana. VaMuchichwa vanoti vanhu vari kuchinja mabhondi notes nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuchengetedza ukoshi hwemari yavo pamwe nekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvinonziwo mari yemabhondi notes yakawandawo kubhodha reBait Bridge pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, kuPlumtree pamuganhu weZimbabwe neBotswana pamwe nekuNyamapanda pamuganhu weZimbabwe neMozambique. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana mumaguta mazhinji izvo zviri kupa kuti vanhu varare vari pamitsetse yemabhangi vachida kutora mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 pachirundu, ndini Arthur Chigoriwa.